Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, kurume 9, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change royambira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa kana zvinhu zvikasagadziriswa iko zvino. Asi ZANU PF inotiwo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya dzairi kupomerwa dzekurwisa vatsigiri veTCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura munyika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo averengwa nemutevedzeri wavo vaKindness Paradza pamusangano wekuziya mamiriro akaita nyaya dzekutepfenyura munyika uyo wange wakarongwa nemisa Zimbabwe, amai Mutsvangwa vati hurumende inoziva kuti mutemo weBroadcasting Services Act hauchafambirani nenguva uye uri kuvandudzwa. Vati sezvo makambani ekutepfenyura ari kuomerwa zvakanyanya, zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mutemo uyu kuti vekunze vakwanise kupindawo mumabasa ekutepfenyura. Vatiwo mutemo weBroadcasting Services Act unovharidzira zvakawanda nekutadzisa kuvhurwa kwakanaka kwemasaisai uye izvi zvave kubviswa mumutemo. Vaindera mberi vachiti mushure mekupa marezinesi kune penyuro dzemaredhiyo dzemumatunhu kana kuti community radio stations vavewo kuronga kupa marezinesi kune penyuro dzematerevhizheni dzemumatunhu.
Tabhabhu dzatiri kuita izvi zvemacommunity radio stations ose kana ava kuti ava kutepfenyura tava kuchienda kutichipa malaisensi a community television station kuti aende zvekuma communities ayaya aka asingawane ZBC kuti vadi vawanewo vatange kuita kutepfenyura kwavo vachiita zvema television.
Vati pasipe mutemo mutsva, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge yave kusungirwa kukoka vanoda marezinisi ekutepfenyura kamwe pagore, kwete zvairi kuita pari zvino zvekuti inoita izvi painodira. Vati BAZ ichange yave kusungirwa kutsigira nepfenyuro dzemumatunhu nemishina yekutepfenyura kana mari pasi pehomwe yavo yeBroadcasting Fund. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze, vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa nehurumende ndozvo vagara vachitaura sezvo mutemo weBroadcasting Services Act usisafambirane nenguva.
Zvinhu zvataichemera atinoona sekuti zvinhu zvinonyanya kutozobatsira ivo vanenge vari vagari vemuZimbabwe nehurumende. Saka tinoshuvira kuti minista dzisango wapolitics asi kuti zvavanotaura zvizadziswe.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vaJerry Zinkwevhu vati vanofara kuti hurumende ichabvumira vari kunze kuti vatsigire nepenyuro dzematunhu.
Dai vakurumidza kuti mutemo uyu ushandurwe tione kuti vane mari dzavo dzavanenge vachida kupinza munyika kumacommunity radios aya zvinge zvashanda, nokuti tine macommunities akafanana naPlumtree naGwanda Regulana Chiredzu, vane vazhinji vanogara kunze kwenyika, vamwe vari South Africa zvikuru kwazvo, vamwe vari kunana UK. Vanenge vachidawo kuti vawane mukana yekusapota nzvimbo dzavo mavakakurira, asi mutemo wanga usingavabvumiri.
Panyaya yebroadcasting fund vati panofanira kuve neurongwa hwekuti nepenyuro dzinowana rubatsiro sei. Vachitaurawo pamusangano wanhasi, mukuru weBAZ vaMathias Chakanyuka vati BAZ yakatobatsira nepenyuro yeAusheni Community Radio Station nemishina yekutepenyura, uye pari zvino vakatotenga mishina yemanamantebe Community Radio Station yekuGwanda. Zvichakadai, hurumende inoti ichatora marezinesi nepenyuro dzemunharaunda kana dzikatadza kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere sezvinodiwa nemutemo. Pari zvino Aucheni ndiyo yega yave kutepenyura, asi vaongiwayo vanoona nezvezvirongwa mumuganga radio station kuChipinge vauza Studio 7 kuti havasi kuzorega rezinesi richienda.
Minista vataura vachiita kunge vari kutopa kuchisidzira, pane kuti vaone kuti ngatitaurirane kuti tozviita sei, nekuti pakupiwa kwatakaita marezinesi hongu takapiwa, asi zvimwe zvinhu zvinodawo kuti hurumende inge nedivi rainoita kuti macommunity radio aya anga achienda pamhepo.
Mutemo webroadcasting services act wakadzikwa muna 2001 apo hurumende yaivava isingadi kupa mukana kune mamwe makambani kuti atepenyure. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuyambira kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika iko zvino ikasagadziriswa neNational Peace and Reconciliation Commission uye Zimbabwe Human Rights Commission sarudzo dza2023 zvichaita mhirizhonga inotyisa. Izvi zvinotevera kurwiswa kwenhengo dzebato iri dziri kukwikwidza musarudzo dzekuva makanzura kumashonaland central uye muHarare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanupf. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva kanzura kuguwa kubindura mashonaland central vakamirira bato reCCC vaOzlo Shambare vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vaedza kupisirwa mumba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Imwe nhengo yebato reCCC vaMax Odutuma vari kukwidza muwadi 26 kuHighfield West vanonziwo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vakarohwa zvakaibisisa, asi pavakaenda kunomhanara kumapurisa vakabva vasungwa uye nhasi vaendeswa kuLaw and Order. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mukuzeya zvakaitika kumashonaland central nenyaya dzemhirizhonga tabata muzvare Maureen Kademaunga munyori munyaya dzezvemagariro evanhu mubato reCCC.
Ichokwadi Blessing, nhengo yedu yeCCC anova zvakare candidate yedu yecouncil kuward 18 kubindura North Marsh Central akasangana netsaona mushure mekunge nhunzva tunzva dziri kufungidzirwa kunzi ndedzezanupf dzapisa musha wake. Vashambari vakapota varasikirwa neupenyu hwavo nokuti vakangopatika pakati peusiku vachinzwa matsimba evanhu vaimhanya, vamwe vacho vachitaura kuti aiwa ndimo maari imomu dai taita tatomupisira makare mumhata dzekubuda atsve afe.
Sebato muri kuti kudii nenyaya iyi?
Zvinhu zvatichungurudza zvakanyanya sebato reCCC kuti nhunzva zvatichungurudza dzezanupf idzi dzinowana mukana wokushungurudza vamwe vachitadza kuita nhau dzematongerwo enyika mune runyararo. Isu seCCC tinonzwisisa kuti nhau dzematongerwo enyika dzinongoda kuti vanhu vange vaine kuwirirana nekutaurirana nekupa nanamazano ekuti tofambisa sei nyika kuti iende kumberi.
Vaamhanara here nyaya iyi kumapurisa?
Kandidheti yedu vashambare vatitaurira kuti ivo vakaedza kuenda kunoripota kumapurisa, asi zviripo ndezvekuti police post yepedo nepamba pavo yakambenge ine mapurisa, asi mapurisa yakatandanidzwa nevanhu vezanupf vakanzi ime hamusi kuiteerera zvinodiwa nebato redu. Saka vakazoende inenge iri nechepamberi pacho kuti vanosvitsa nhau yavo iyi yekuti aiwa pane nhunzva tunzva dzandiri kuziva kuti ndedzezanupf dzatungidza imba yangu ikatsva. Asi vasvika ikoko zvakare vakarambirwa kuti vatorerwe ripoti yavo nemapurisa, vakataurwa kunzi sati bati nyaya dzakadai dzematongerwo enyika chamunga chita nechekuenda kune maofisi makuru kana ku kamba iri kubhindura kana kune imwe nzvimbo.
Vanoona nezvemagariro evanhu mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiriri wese wemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level. Zvekare mapurisa ngaaite basa ravo vasingatarisi kuti munhu anobva kubato ripi, nokuti kuno kuZANU-PF were making it very clear hatitenderi mhirizhonga sekutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangagwa.
Asika munyaya dzakavanda veCCC kunyanya vari kupomera vatsigiri venyu mhosva yekuita mhirizhonga
vemapato anopikisa ngavasada kuti pose pose pavanenge vaita mhirizhonga kana pavasangana nemhirizhonga, especially yatinoziva kuti mukati mavo vane makakatanwa akakomba kwazvo akasaka kuti vade pakupisirana pamudzimba parufu rwavatsvangirai, akasaka kuti vange vachirwisana nezvibhakira pamakotsi chaiko pamatare edzimhosva, asaka kuti vange vachirovana vachirwirana vana harvest house namaofisi. Zvinozitangwa kuti mukati mavo mune makakatanwa, asi ngavasati kana varovana nenyaya dzemakakatanwa dziri mavari izvi voti eZANU-PF yatirova, hatitenderiwo izvozvo. Naimiwo vemapepa nhau ongororesaiwo kuti mashoko aya anonzvereka here umbowo hwacho hwekuti ZANU-PF inenge iri. Zvakashata maningi zvokungoti pose pose paitika mhirizhonga munotsvaka kuisa ruoko kana kupuma bato reZANU-PF nevatungamiriri vavo.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yekukandirana makobvu nematete nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika iyi, kunetsana kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzebato reCCC kumasvingo idzo dziri kukwikwidzana musarudzo dzekuvakanzura, sezvo bato iri rakakundikana kugadzirisa nyaya yekuti mumwe wavo ape mumwe mukana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kunetsana kwenhengo mbiri dzeCCC dzichamirira bato iri pakanzo dzemaby election muward 4 mumasvingo mwedzi uno kuri kuenderera mberi zvichitevera kusungisa kwakaitwa vaalec Tabe nevavari kukwikwidzana navo amai Tokozani Muchuchuti. VaTabe nevamwe vatsigiri vavo vatatu vanga vari kumapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta amai Muchuchuti. Bato reCCC rakatadza kugadzirisa makakatanwa panhengo dzavo mbiri vaTabe namai Muchuchuti dzakaisa mapepa ekumirira musarudzo umu dzikabudirira pakaitwa manomination muna ndira. Amai Muchuchuti avo vakanzi vape mukana vaTabe nevatungamiri vebato ravo vakaramba vachiti vakabirirwa. Gweta ravaTabe nevamwe vavo vaPhilip Shumba vekwaMutendi and Shumba Legal Practitioners vati nyaya iyi inotarisirwa kupinda mudare redzimhosva munguva pfupi inotevera sezvo mapurisa achiri kuferefeta.
VaTabe vakaramba mhosva iyi uye mapurisa akavarekodha yewanted cautioned statement nekuvatora mafingerprints vakavaregedza mumaoko mangu saGweta. Vakati ivo mapurisa vachazozivisa vaTabe kuti vanodiwa kudare redzimhosva riini, vakakanganisa juraho rava Ignatius Mazambani iro ravakanamira maposters vasina mvumo yava Mazambani. Zvakare vaTabe nevamwe vavo vakairamba mhosva iyeyi.
Vamwe vakasungwa navaTabe vanoti vaadmire Mufamba, muzvare Esther Zishiri pamwe navagarika emupandawana. Munyori mubazi revechidiki muCCC kumasvingo vaGilbert Mutubuki vachoripodza kusungisana kuri kuitwa nenhengo dzavo vachiti bata ravo rine nzira kwadzo dzekugadzirisana.
Isu tine nzira dzedu, tina vaisiya yedu vajobskana ndovanogadzirisa kana paita kupokana mupato mubato redu ndovanogadzirisa vava vatindi nenyaya dzedu kumapurisa tisina kugadzirisana.
Ona nezvematongerwo enyika vanoti kuresana kuita nhengo mbiri dzeCCC kunogona kupatsanura mavhoti musi wesarudzo bato iri rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemaby elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Mochurongwa ichi, sinenge chitaura nemi vatereri, chinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi, uye nyanzvi munyaya zvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Nasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau vaItai Dzamara pasina anoziva kuti varipi. Vadzamara vakapambwa musi wa9 Kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugerwa kuGlenview muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe motokari chena. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nasi, mudzimai wavadzamara, amai Shefra Dzamara, vati semhuri vari kurarama upenyu hunorwadza vasingazive kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nasono vasvitsa 7 years tisatisaziva kuti varipi uye chii chakaitika. Tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana, tinonzwa mwoyo wangu kurwadza.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaga kana kuziva zvakaitika kune murume wavo.
Kutafunde Zimbabwe kwandiri hangu handina chandiri kuona chavari kuita.
Shamwari yavadzamara vachausinoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unit Square vachinyunyuta neutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kuvadzamara. Vanyoni vanoti vachine tarisiro yekuti vadzamara vachawanikwa. Vatiwo vari kuzorangarira vadzamara kuburikidza nemunamato uchaitirwa kumusha we Glenview manheru anhasi.
Tichange tichirangarira mumwe wedu wataishanda naye wataibata naye uyo Itai Dzamara akapambwa nehurumende ya ZANU PF mugore ra2015 asiri kuzikanwa kunzi akaiswepi uyezve kana kuti akapararirepi. Tichange tichirangarira mumwe wedu uyu Teri kuGlenview 7 kubva kwake. Tichange tina mufundisi vachange vachitika shoko pamwe chete nemashoko enyaradzo nekubatidzwa kwemakenduru tichimurangarira pamwe chete nekunge takapfekawo mamaski efesi yake akagadzirwa achiratidza kuti neniwo nevese vanenge varipo ipapo ndanaItai. I am Itai.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati semagweta emhuri iyi vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna vadzamara.
Tinobatikana zvikuru nekuti makore acho awanda kubva 2015 pakadisapiwa pakaabdatwa nekudisapiwa Itai Dzamara pakatorwa nezvechisimba muno muHarare. Tiri kushushikana kuti matanho atakazama kutora semagweta nanhasi hapana zvapundutswa, hapana zvati zvaitika zvinoratidza kuti Itai adzorwe.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati pamwe neguruko tarinoona nezvemitemo vaziyambizi yambi. Asi vachitaura munandira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu Universal Periodic Review, vaziyambi vakati hurumende iri kushushikana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaga vadzamara. Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHigh Court chekuti vape mhuri yekwadzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvakwa kwavo mushure memavhiki maviri oga oga. Asi izvi zvanzi hazvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta avadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuKenya murwendo rwavaudza vatore venhau nhasi kuti rwakanangana nekusimudzira nyika, rwakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. mutungamiri wenyika ya Kenya wa Uhuru Kenyatta vatenda kuti ichi ndicho chinangwa chemusangano uyu vakati mu Kenya munewo zvimwe zvarwa zvekuZimbabwe zvakaendako muna 1960 zvikapiwa magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo vati izvi zvinoratidza kuti ukama pakati penyika mbiri idzi wakasimba Muguze ya nyaya ii, Marvelous Mshanganya uye we Studio 7, abata vanoongora nyaya zezo upumi vama Simba Kuchera.
Ini dano rakanaka shukuru rekuti Zimbabwe inge ichichikidzana nedzimwewo nyika dzakaita sana Kenya. Takatarisa kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza zvikuru sei munyaya dzakaita sana tourism nenyaya dzeupfumi. Dambudziko ratingori naro nderekuti vatungamiriri ava kavinika zvinzi zvinhu zvavanenge vachitaura ishuviro dzinokwanisa kutora nguva zhinji kuti dzizadzisike. Zvekuti vanhuwo zvavo vanenge vari munyika idzi zvakafanana nesu tiri muno muZimbabwe hatina chikuru chatinokwanisa kuona munguva shoma inotevera handifungi kuti savanhu yedu tinofanira kutarisira kuti pane chinhu chinohachaitika ipapo neipapo ndakatarisa kuti zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvanga zvatova nemakore makumi maviri namashanu zvisati zvavo zvakachirwa kuti vanhu vaendere mberi nazvo saka hurukuro dzacho dzinofanira kuramba dzichiitika asi tinozofanira kuonawo zvinobatika isu sevanhu kuti tione kuti mari yedu yekuti vatungamiri vavo vange vachiita zvavari kuita iri kufamba zvakanaka here
munoona misangano yakadai ichiunza pundutso here kune munhuwo zvake anenge akatarisira kuti upenyu hwake usanduke mushure memusangano uyu wekuKenya waendwa nemutungamiri wenyika
nzendo dzakaita seidzi hadzisi nzendo dzinounza cheuviri chiripo ripotwo kubudikidza nekuti hurukuro dzinenge dzichiitika panguva dzinotora nguva yakareba saka kunyange havo mutungamiriri vaenda kuKenya iko zvino handifungi kuti tinofanira kutarisira kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana kuti tiripo ripotwo totowana kubainvesta nezvimwewo zvavakadaro nezvavati vachienderana nekuti kachinji kachinji zvinenge zvaakuitika ndezvekuti panozoitika dzimwe hurukuro ikona tinoona kuti panga patova ne 25 years kubva paitika hurukuro dzejoint commission yakaita sei saka izvezvo tisingafani kunyanya kuti chiripo ripotwo tinofanira kuwana cheuviri
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana kana kuti 5,400 vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro zana nemakumi maviri nevashanu zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumwe murume wekuTexas mudundo reAmerica Guy Wesley Refit abatwa nemhosva yekukanganisa mabasa emapurisa musi wa6 ndira gore rapera padare reparamende reUS Capitol muWashington DC apo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats Refit akapindawo mudare reparamende iri aine pfuti Russia yazivisa nhasi kuti ichabvumidza vanhu vari kuda kubuda muUkraine vachienda muupoteri kuti vaite izvi vakasununguka kunyange hazvo hurumende yeUkraine iri kuti Russia iri kutyora chibvumirano ichi ichipota ichiuraya vanenge vachitiza hondo ava izvi zviri kuuyawo apo Russia iri kuramba ichitemerwa zvirango zvakaomarara uye nezuro America yakati haichatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia Muchitamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaive gweta remurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidza mara vaKennedy Masie. VaMasie vanoti vakauya muno muAmerica muna 2016 mushure mekunge vaita dambudziko rekutadza kushanda zvitevera kutsakatika kwavadzamara musi wa 9 kurume 2015. Vasvika muno muAmerica vakaenderera mberi nekuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paNotre Dame University. Pari zvino vari kushanda segweta neimwe kambani yemagweta ine mukurumbira pasi rose yeBerry Appelman and Leyden LLP vachigara kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvamunoziva isu vamwe mabhiro atikazoita kuZimbabwe tangasingasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashaika client yangu itaidza mara nanhasi achirongoshaika. But kuno uku zvazvakanakira ndezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo muno vaMasie tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinoshorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno muAmerica eku ita tingati rusarura ganda muno muAmerica nyaya yeganda revanhu vatema ichiri nyaya ichigurwirwa nevanhu vechitema and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yema human rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikora kwemutemo kuve kuri kokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoinzaniswa. But chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvi siri rebasa rangu iri. Ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabwenzi kuno uku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya nyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyanyanyanya nyaya dzeimmigration.
Mune mamwewo masangano amunoshanda nawo here?
Ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short Young African Leaders Initiative vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndine sangano huyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekuchikorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Naiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a2023 vanhu vanofanirwa kubuda nomuwandu hwavo vachinoregista kuvhota.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakadoma nezuro chikwata chakasimba chekunokwikwidza mumakwikwi eRugby 2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Varai zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mugela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 9 kuMgimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu, kusuka ethukeleni kuye emputhini, kuye esinkweni, kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku ezine, okuthiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo.
Ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya ingamazi ukuthuleleke. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaDamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu, u-Itai Dzamara wanyamalala. ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku eziningi, okuthiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
NgoLwesihlanu, ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, lukhweze intengo yephethulo ledizili isuka ku-US$1.44 ilitha ngayinye isiya ku-$1.51. UZulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma, lolu gatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yephethulo yaya ku-$1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku-$1.68. Ngamanye amazwi, idizili ikhwele nge-$0.17 kwathi iphethulo iyakhuphuka nge-$0.16. Ugatsha lweZERA luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele, okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku-$2.03 iKG ngayinye isiya ku-$2.07 ngesizathu esifanayo, ngoba ele-Ukraine lele-Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efihlela Ncube, uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uZulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu, kusuka ethukeleni kuyemputhi chini kuye esinkweni, kuye kufulawa, kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele-Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungalazeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo naleyo adinga amaviki azayo. Into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-award ama-civil servant salary increment. Increment Massive 70 naturally economy to inflationary pressure ngoba ebanika spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine yiwo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwedizili lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia labo Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silamabhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekulethayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezitshiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zendaba elwela amalungelo oluntu uyitayi Tamara wanyamalala. Imuli yakhe abangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi baseselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mava uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intatheli zindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi bethithekile ukuba wayangathi uZamara.
Ngimo yita iZamara wayengaso ntatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimemba e-Cool Club. I-Cool Club i-club yama-journalist e-Harare. So sasihlangana kakhulu e-Cool Club sixoxa indaba ezijineyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwakulijahela lihlakaniphile kakhulu ngoba lalisilolwazi olukhulu.
UmkaZamara unkosikazi Shefra Zamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale ephila.
Ndinetwa mate Zamara ndidumuza naye waita Zamara uya captured for 9 March 2015. Zvino zvinorwadza zvikuru kuti nasunu vasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva especially ndikanyanya kutarisa vana tinonzwa moyo wangu kurwadza kuti chokwadi vana vangu kuti ukura vasiri kuziva kuti baba varipi vachadzoka here
kuinte busungu kuba sekuyiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungapi njalo kuyini okwenzakalayo ngiyakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo
omunye wasebenza lodzamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni udzamara
okokathi esisihloke sisithi usaphila simelele ukuthi akuye omunye wethu esasisebenza laye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai
lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayile ephalamende
indaba kaItai Dzamara ilokho esizwisa ubuhlungu khonoko ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe labantwana yinto ezisa ubuhlungu kakhulu siyakwazi ukuthi ni icala lakhe uDzamara kwakuyikuthi wayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa omgabe ngakho ke kuyakhanya kuyobala ukuthi ni abantu abamthumbaya lapha babe sebenzela iZANU-PF
uDzamara wanyamalala emzini weGlendisseven eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda kuze kube lanamhla kasazangabonakale imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezwela amalungelo oluntu zakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa kodwa uhulumende ngatsho lutho ngaye imizamo yokuthola icele likahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mtswango abelidoja ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu oyunivesa periodic review umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusincumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabemuli kanye labagqwetha kaDzamara ngimele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu
eZimbabwe eselisayinelane lele Kenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili ezomvikela ezokuvakatshelana ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emerson Mnangagwa eNairobi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse uthe kulabantu beZimbabwe yabo umhlobo wesiyoneni abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF esiqale ngokumbuza ukuthi ngambe ziqakatheke kanganani izivumelwano lezi kanye lobudlelwano lele Kenya.
Well, akulanto enhle njengokudlelana kuhle omakhelwane lamazwe angabe eseduzane lathi khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkonomi ube umkonomi ophilayo. So xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lobudlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekugcineni kohambo le hayi xa sidlalana labantu kusho ukuthi kona konke esingabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi kodwa ngenxa yokuthi kona zakulo bodlalano phandle kale sesingazimaketha phandle sikhulise umkonomi khonokwana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenza ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhatshwe ngoba kathesi siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi yukuthi imisebenzi milutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala
ezinye zezivumelwano
imvumelwano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi singathi izingatsha eziqhakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazane
izolo bekulanga elikhulu ilanga lokunazelela njalo ukuqhakathekisa abantu besifazane omama osisi bethu abantwana bethu lokunjalo nje siyabona umhlaba lo ngabe owesifazane kakho ngabe lo mhlaba ungokunye ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kiwo emendeni nalwana umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kiwo ebuntwaneni kwapana ekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana ukhangele noma nje lapho sibili sithi khona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe indlulana kube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone indoda inkalakati ngangame opresident konke laba ubabona benjana baphuma kumama so uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana ngakho ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi lopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa singasisuka sishiya lo mhlaba laye kumele anakekelwe kuhle ubana kuhlungise ubana bona bathole imisebenzi babe nempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi bona ubutsha babo ungabe yibutsha osobuthaphaziwe ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe so le lot of i-abuse edakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza so ingqondo zabo zii-idol zipho kuhlala nje sebegcina sebesenza konke lokhu okungayisikho uthi bedakwa izinto ezidengeneke ezishiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.
Lo umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-P F esixoxelaye ekobulawayo. Kulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota iqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolesibili ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo wokuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia. Intengo ihle yaqonga isidlula amadola amane kugaloni nalinye okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwelemelika ngomnyaka ka-2008. Elemelikwa libiwa liyalilini kusekela mqondo welunga le-NATO ele-Poland ukuthi imvizamthinyana zebutho ezalungiswa kwele-Russia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambeni ese-Germany ukuze ziyencedisa ibutho lemoyeni lakwele-Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaseleni walo ngele-Russia. Amazwe omhlaba ugoqela elemelika athi ele-Russia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende wele Melika sitshele ikomiti yedalela ephalamende ele-Congress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abanengi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi abasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi sabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekeli lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele South Africa bathi okufuna nguhulumende wakwele South Africa okunjengokuba lencwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo ngabalakho ngakho ke balakho ukubiselwa eZimbabwe nguhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavenkilini, ezitolo ezithengisa impahla, emakitchen, leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kuba near impossible. So bazama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kulo kule imigomo efunekayo. And kuba nzima, kunzima kakhulu ebantwini bakithi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe i-special dispensation okokuqala.
Nga ukukhuluma khona ukuthi bebengenelisi, singathi ukukhuluma ngani? Kungajula kangaka
umuntu? Ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yabasemakhitshile. And iningi labo labo bantu akusibo bantu oyabe eqhashwe umuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwasibani isivele sisitaka ngoba usebenza ngapi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani ngama 250 wona lawo, then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena ekampanini, nginaye ubaba ke wangifonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena ekampanini liyale Thanyela umqhathi wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu ole sipilo esihle, waqala ukuthi maye siyabe siyayenza ama-installation lapho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokhu efunda khonapho ule 11 years lelokhu esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification? Akala qualification ukuthi wena why ukhathwe wena kungaqhathwa ngusibani bani. Kunzima ukuthi kujustify yeke legally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bekujustify ukuthi hayi lo muntu uzamthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zona ezikuthola ukuthi hey kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama requirements yiwo ayenza abantu ba delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna ukudelay.
Yezinosikangele vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kwiyiphi ivisa yakhona?
Amavisa akhona ahlukahlukene, kune general work permit, kune critical skills visa. I mean ngoba iza ngamavisa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kubo-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrayiva i-Uber. Umuntu odrayiva i-Uber akaqhashwanga kodwa uyasisebenza ule business, kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbe aye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhatshi incwadi yokuthi uqhatshiwe. Umqhatshi kala yena ngokufanele ngoba i-Uber kahle kahle somqhatshi yi-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda, sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa, ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapha ekhaya ngibuyele ibhizinisi, ibhizinisi ngilifome sengikhona lapho. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngiplumber, waziqalela ukuplumber usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena usele runner le business, usele sikhathi elirunner and uyenelisa ukuqhatsha, mhlawumbe kaqhatshanga abantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu kokuyi-piece job anakho. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life. Kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezihlalela le ntombi nje kathathanga mhlawumbe even customarily or in any way. Kodwa manje ukuthangena kusposal kumele phela ngabe waqala wangena mhlambi nge permit ethize wa wangena ku process yokuthatha umuntu oyisizalwane sala kuhlwahlwene critical skills visa nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills kodwa mase siya kuma bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with a professional board a siyafika laphana i-process yakho nayinto engathatha almost a year.
Lowo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqo eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBosso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBosso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuke emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyi-9. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBosso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguthikilobhanca sithola umklomelo owodwa. Kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela yokuba sibakhulise abafana kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League kuhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo engama-20 njalo elitshiya ele-Arnel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo yemine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Amathimu sengathi sefit kathesi sokunzima. Wonke umuntu okudivision 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho elivulekile. Ngeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le. Ratanange ithimu ekhothwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi thina sithole okungama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethuba nomunye ezakuba khona ngempela viki yezayo iqembu leWange lizavakatshela eliRatanange. Lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uza kuba enkundleni eluvvp arena ngehola le-12 yemini. Ikanti yemini kuza kuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBosso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu leIndonsakusa uXolani Gundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBosso 90 njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehleli yokuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola le-12. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leSiu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMozi Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls. Kuthi iqembu leKhaz Mine lizamukela eleQuality Foods ngaseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspur ngaseLuveve Arena ngehola le-12. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga. Ngibonga ngoku
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.